zvokubatikana zvikuru nouwandu hwemadzimai akashaya achibatsirwa nevacheche vakashaya havachangozvarwa kana kuti panguva yekuzvarwa. Kutaura kwakaita iko deputy minister vezveutano mudare reparamende kwakabudisa pachena kuti madzimai mazana maviri namakumi mapfumbamwe navapfumbamwe uyezve vacheche vanosvika iwo makumi mashanu nevana vakashaya mumwedzi wandira.
Zvamuri kutaura izvozvi zvinochidzidzisa zvipi kune veruzhinji?
Uwandu hunokatyamadza uhu hunoburitsa pachena chokwadi chinorwadza chedambudziko reutano hwamadzimai muZimbabwe iro rinoda kutarisiswa nokukasira. Uwandu uhuzve hunobudisa mikaha mukati mehurongwa hweutano hweZimbabwe hunosanganisira kushayikwa kwezvikwanisiro zvinodiwa muzvipatara panguva dzokuti madzimai achibatsirwa, kushayikwazve kwana mbuya nyamukuta avo vane unyanzvi hwokubetsera madzimai, uyezve kushayikwa kweyatingati infrastructure zvakafanana namatheatre kunonoitirwa masection mukati medzimwe nzvimbo dzemunyika muno, kunyanyanyanya kumaruzevha kunogona kushayikwa matheatre iwawo anozodiwa panguva yekuti kana zvichinge zvaoma, mudzimai asingachakwanisi kuita yatingati normal delivery anobva anzi aitwe C-section. Asi muchaona kuti vazhinji vamwe vanogona kuzoshaya nokuti infrastructure iyoyo inenge isipo panzvimbo.
Imiwo sesangano, kurudziro yenyu ndeyekuti kudini?
Isu seAmnesty International tiri kuti isu hurumende inofanirwa kutora matanho nokukasika kuti madzimai ese nevana vachangozvarwa vawane rubatsiro rwokurapwa rwemhando yepamusoro, uyezve kuiswe mari inogona kuti zvese zvinofanirwa kuvapo kana kuti zvatingati zvikwanisiro zvinofanirwa kuvapo zviwanikwe kuitira kuti madzimai paanenge achibatsirwa akwanise kuwana rubatsiro rwakakwana.